dzatisa kuti hurumende ine maarms ayo akafanana nemama commissions akafanana na Zimbabwe Human Rights Commission vaifanira kuzoreceive complaints to further the issue ara ava navo individual and I want to hope vakaenda nema individual complaints avo vakakwanisa kuassesswa vachikwanisa kukombanzetwa after due process has been done. There is a process inotoitwa kana munhu achinga kwadzwa patsaona dzakafanana izvozvo in public disturbances. Saka zvinotoradzika zvega kuti izvo vazhinji vasina kutedza maprocesses aya vakanga vachiziva kuti they were on the wrong side of the law.
Vamwe vanotika vakaenda kumapazi osaya nemakomishen aya asi hapana chabuda.
Ndisati ndaona nemareports akawanda and asatamboona even in the media vanhu vakaenda zveshuwa vachinoclaima kuti ndakazopfugwa except kune vamwe vandakazwa kuti pane mwe akatawadwa but 20,000 here. I don't think kuti maybe yanga related kunyaya iyoyi yemuswa 1 August of 2018. Kana varipo vanhu vakaita seivavo they should have taken it upon themselves without any push kuti vaende kunokomba nzeto. Asi munongozviziva zvemuZimbabwe.
Munorevei apa mungajekesa.
Hazvishamisi kuti vanhu ava mademonstrations vaisi mademonstrations anga akaorganizwa nevamwe mapoka ekumavirira anogona kunge vakaenda vanhu ivo vakanofinanswa. Nemapoka iwayo vakatopuwa tingoti vakapuwa nemapoka iwayo vakasazoda kuya kuhurumende nekuti vanenge vaine zvavanenge vakapuwa kare.